Idanho rakanaka rinopedza musangano wakakokera mwedzi wapera weAfrica America Summit. Kuti vaida kuedza kuumba hukama kati kwenyika dzemuAfrica neAmerica.
Tinoona kuti amai Yellen parizvino vari muSouth Africa umo vari kutarisirwa kusangana nevana muzvina bhizimisi uyezve nemutungamiri weSouth Africa vaSiru Ramaphosa. Munoona pane zvichabuda here uyezve Zimbabwe ingawano chichii kubva pamusangano uyu?
Ndinoona kuti inyaya dzekuda kuvandudzwa kudyidzana panyaya dzekutengesera hatikati yadisa. Tichaona kuti mune nyika dzakaita seZimbabwe neZambia tiri kuwanikwa tava ne zvinhu zvinodiwa mukugadzira mabhatiri emagadgets anoshandisiwa zvinhu zvakaita semitiyam zvakaita sekopa. South Africawo hupfumi hwayo hwakati kurei. Zimbabwe inokwanisa kubhenefita. Ndinofunga kuti vaRamaphosa vataita chikumbiro chiya chekuti dai matano ezvirango zveupfumi abviswa, vataita chikumbiro ichocho kuAmerica. Ndinovimba kutiwo vaRamaphosa pakuita chikumbiro ichocho kuAmerica vari kuisawo chikumbiro kuZimbabwe kuti daitaitawo zvinoita kuti zvirango zveupfumi zviitwe. Takafanira vane kusasunga vanhu kwemazuva mazana maviri vachinyiwa bheo. Ndinofungidzira kuti zvinhu zvakadaro kutangwa zvinokwanisa kuzobatsira Zimbabwe mune ramangwana, kuri kutiwo vaRamaphosa pavanokurudzira kubviswa kwezvirango vanenge vachizokurudzirawo nyika yeZimbabwe kuti inge ichiitawo zvinhu zvinoita kuti zvirango zvachinga zvinge zviri nyore kubvisa.
Tinoona zvakare America iri kuzivisa kuti Ambassador Linda Thomas Greenfield vachange vari kuwanikwa ivo vari nhumwa yechipiri iri kuenda zvakare kuAfrica kubva mangwana. Vari kuenda kuGhana, kuMozambique nekuKenya. Munoona sei izvi?
Inoratidza ada kusimbaradza hukama pakati peAfrica neAmerica. Asi kunyenyeredzwa kweZimbabwe kunoratidzawo kuti pachine basa rinofanira kuitwa panyaya dzekuumbiridza hukama hweZimbabwe neAmerica.